Mushure mune dzimishanu yezororo makundano ekasolaga Premier Soccer League asimuka nhasi kuine mitambo mikukutu iriko mukupera kwesondo rino. Mutambo wanhasi pakati peHoumain neBlower City wapera uri mangage 2-2 mushure mekunge Houmain yapedza ine vatambi gumi apo Victor Kamuka abuditswa munhandare nemubati wepembe achinzi anga achitamba zvekukuvadza vamwe. Mugadziriro wemwaka uno zvikwata zvakawanda zvanga zvichimhanya mhanya kutenga vatambi vatsva zvimwe zvakaita seDynamo Sydney Highlanders zvikaenda mhiri kwemakungwa kunotsvaga varayiridzi vatsva. Asi murayiridzi mutsva wedhimbare wacho George Silva ari kutanga nemutambo mukukutu apo vari kusangana nechikwata chiri kubhebha uyezve chiri icho chine mukombe weleague uyu cheChicken Inn Mbabha Field Stadium nemugovera. Mutambo uyu uri kuratidza kuti uchakwezva vanhu vakawanda zvikuru mushure mekunge Chicken Inn yakaratidza kuti haisiye kudhirira zvekare gore rino mushure mekutamba zvinodakadza muCup Champions League nemaMamelodi Sundowns kuSouth Africa. Mungorori wenhabu vaFibion munamati vanoti vachitarisa zvanga zvichiitika panguva yezororo vari kuona maGamecocks achitora zvekare mukombe wakakosha uyu.
Vafungirei ingatori mukombe iChikenini vari kutamba zvine mutsindo kocha wavo ari kuziva zvaari kuita ari kocha bhora zviri right.
Dynamos yacho haisi kuzivikanwa mamiriro ayo gore rino pamusoro pekuti ine murayiridzi mutsva Silva uyo akatsiva tonderai ndiraya akasiyiswa basa mukupera kwegore rapera atadza kutora kana mukombe mumwe chete. Sachigaro wechikwata ichi vakedu mubayiwa vanoti Silva akasakunda mumitambo mina yekutanga anosiyiswawo basa sezvakaitwa ndiraya. Asi sachigaro weDynamo Supporters Association vaChristopher Mandija vanoti hapana chinotadzisa Dynamos kutora mukombe weleague uyu gore rino.
Hapana chinotadzisa kuti tingatora league because we've got the players, the seasoned players. Hatingati tirikuita rebuild.
Mutambo weChicken Inn neDynamos ndiwo uri kunyanyotaurwa nezvavo pamitambo yamangwana asi Border Strikers iyo ichangopinda Premier League gore rino iri munzendo refu yakananga kukariva kunosangana neZPC. Murayiridzi weZPC Sunday Dzambwa ajairira Kariba mushure mekunge aimboshanda kuSouth Africa uyezve anoti vari kutarisira kuita zviri nani gore rino pane zvavakaita mwaka wapera.
Gore rino tiri kutarisira kuita zviri nani zvanhu zvatakaita gore rakapera.
Pane mimwe mitambo iriko nemugovera zvekare apo FC Platinum ichange iri pamusha neTorocho Pirates asi mutambo pakati peMutare City neNgezi Platinum hausati waziviswa nhandare uyezve kuti uchaenderera mberi here. Nesvondo Magreen Machine eCapes United achange ari muNational Sports Stadium apo vari kusangana nechapungu panguva iyo Harare City inenge iri murwendo yakananga kuTriangle. Kunyange hazvo vanga vachinetseka kukunda maSugar Sugar Boys pese pavanga vachishanyako murayiridzi weHarare City Taurai Mangwiro anoti mushure mekutamba mukapu Confederation Cup haasi kuona vachinetseka kurova Triangle.
Ndione tichinetseka kuvakunda, ndinoona chikwata chedu chichiita zviri nani.
Highlanders iyo iri kubhebhawo moto zvekare mushure mekusvika mufinary yeZimbabwe National Army Charities Shield iri kusangana neshumba yekuhwange apo vari kubandana mucolliery. Tichitarisa mamiriro anga achiita gadziriro panguva yezororo zviri kuratidza izvo kuti zvikwata zvikuru zvakaita seChicken Inn, Highlanders, Dynamos, FC Platinum pamwe neCapes United ndizvo zvingangorwira zvekare mukombe weleague. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.